Ndudzi dzinosvika makumi mashanu dzichiri kugara padivi pemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu mushure mekunge dzabviswa papurazi reWaterloo iro rainge ranzi ndirava James Chigwedere nematare. Vanhu ava vanoti pavakabviswa pamwe nedzimwe mhuri zana vakateverwa pamugwagwa pavainge vakandwa nechikonzi pamwe nemapurisa vachinzi ngavaende kure makiromita 10 vachityira kuti vangadzokere papurazi ravainge vabviswa. Mumwe wevachiri kugara pamugwagwa ndeamai Emma Munyaradzi vanoti havana kwekuenda uye hurumende iri kushayawo kwekuvaendesa.
Takagara kubva musi wa21 kusvika nhasi funge kwane 5 months kaitaita tiri pano takapisirwa kunonzi kuWaterloo Farm. Tapisirwa ikoko ndobva taiswa parodhi pachiwa village 1 kubva kwaya mapurisa ndobva tirova ndobva tibvisa zvakare namessenger sport ndobva taiswa pano. Taa pano tagara kusvika nhasi tiri kungovimbiswa nevehurumende kuti vachauya vachitidzosera kwatakapisirwa. Kubva panguva yosvika nhasi hatina kana kurima.
Amai Munyaradzi avo vakasungwa nemhosva yekunzi vakarova mupurisa apo vaibviswa papurazi vanoti pamugwagwa pavachiri kugara vane dambudziko remvura zvekudya uye vana vavo havasi kuenda kuchikoro.
Vana ndivo muri kungoonasariapa hapana kana chino chikoro vanangogara. Saka dambudziko racho rakakura zvokuti kana chikafu chacho hatina. Tirivanhu rongoraramawo zvongoti tiri parodhi hapana zvokuita. Hatina misha.
Mumwe agere pamugwagwa ndeamai Fatima Adams vanoti vave kutorarama nemaricho.
Tichienda kumaricho kana wamaricho kanoshanda pamunhu kana bhagedhi woya wogaisa woda rikapera wodzokera hazvine zvatinongoita safu hatina.
Patabvunza kuti mapurastic avakavakisa zvitumba zvavo vakawana kupi, amai Memory Magaramombe vati vakapiwa nevachairi vedzimotikari hombe dzinotakura zvinhu kana kuti magonye.
Matende tirikutokumbira mapurastic aya kuna matruck driver anenge achikrosa ndo anototibatsirawo tovaka dzimba zuva rikauyawo. Matende aya anenge akudambuka nezuva mvura youyawo mvura inenge ichipinda mudzimba. Saka dai marotibatsirawo nematende vanhu kuti ngayamurike.
Pakabvunza kuti sei mazuva ano vanhu vakawanda vari kuburiswa mumapurazi pasina zviri kuitwa kuti vawaniswe nekukurumidza pekugara. Gweta Guru muChinoi vaposonono vanoti mutemo wekubvisana panzvimbo hauna basa nekodzero dzemunhu anenge achibviswa panzvimbo.
Mitemo yedu haisinyanya kushandika zviri kutadza here kodzero dzevanhu zvakanyanya saka mitemo yedu yezvinoemaeziiaisiaa.
Vakatema nyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbo vegurukota rezvedzidzo Mushakabwa naNeas Chigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yava yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu. Tatadza kubata mudzviti wenzvimbo uye vari sachigaro webazi rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu reHurungwe vaAndrew Tizora kuti tinzwe kuti vachaita sei nemhuri idzi sezvo vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Pakabviswa vanhu ava papurazi gore rapera vatizora vakaudza Studio 7 kuti vaigara zvisiri pamutemo uye vakakurudzira kuti vadzokere kwavakabva. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.